ndoza vakavimisa kuti new dispensation yakauya iyi tichamhanyisa mutemo mudare reparliament nesenate kuti tirealine mitemo yedu yese nebumbiro renyika yedu. Saka zvinhu zvakanaka izvo kuti iriri remobiri rauya rapasa takumirira kuti ridzokere kulegal committee and then rozoenda kumutungamiriri wenyika worisaina roita mutemo.
Tiri kuona vebato rinopikisa reMDC vari kugunun'una kuti bhiri iri hausi mutemo unganakira nyika, vachiuenzanisa nemutemo waishandiswa munguva yeudzvanyiriri muSouth Africa. Munoti
munoshamisa zvino kuti mutemo uyu patakautanga vanhu vakapembera vakati aiwa ndizvo chaizvo. Ukatouya mutemo uyu ukatenderera kuvanhu chikaita ya inonzi public consultation, vanhu vakabvira nazvo kuti aiwa ndozvinoda kuti zvisho mutemo iwowo ukadzoka. Saka nhasi chavakuchema chii?
Vari kuti zvimwe zviri mumutemo uyu zvakafanana nekuti vanhu varambidzwe kutakura zvinhu zvakaita semapadza, matemo nezvimwe zvakadaro, uyewo nyaya yekuti anenge anyora tsamba ichienda kumapurisa ange ari iye anezenge achitakura mutoro kana pazoita kana mhirizhonga kana kupwanywa kwezvinhu.
Ko handiti kana iwe ukati uraratidzira onyorera mapurisa, someone must be responsible guy for maconduct evanhu ivavo vauda kuti uratidzire unavo. Saka munemuchiva kuti zvinhu zvingoitika without anyone being accountable for that azviitika. Saka definitely munhu akada kuratidzira anofanira kuziva kuti anofanira kucontrola vanhu vake vaauratidza navo, and that's a given. Control your people, simple. Because kuratidzira kuri mumutemo section 59 tinozibvuma ikodzero remunhu, asi kune ma makodzero yamwe vanhu ka asingafanira kuzovhiringidzwa nekuti iwe uraita kodzero rako. Saka definitely kana uraratidzira kontrola vanhu vako, kana usingazvigoni siyana nazvo, simple. So someone must be answerable. The threat and simple is that. And panyaya yemabadza nematema iri hapana problem. Kana iwewo watenga uchida kuendesa kumusha, handifunguti mapurisa they can be stupid kuti wokusungira izvozvo.